musatifuratira mwari musatifuratira Jehovah zvoshamisa tirangarirei tiri vana venyu muZimbabwe
uyu mumwe weminamato yakaitwa pagungano rekunamatira nyika rakaitwa pane imwe church mubulawayo nemusi wesvondo Gungano iri rakasanganisa veruzhinji nevatungamiri vemachechi pamwe nevemasangano akazvimirira ega. Vachitaura neStudio 7 Reverend Ray Motsi, mukuru mukuru wesangano reChristian Alliance of Zimbabwe, rakaronga gungano iri vakati mamiriro ezvinhu munyika anoratidza kuti vezvematongerwo enyika vari kukundikana kutungamira nyika sezvinotarisirwa vachiti zvakakosha kuti vemachechi vawanikwe vachipindira panguva yakadai.
Tikatarisa nezvematongerwo enyika hapasisina utungamiriri hwakati swatu hunoita kuti vanhu vazive kuti vodii saka zvakakosha kuti isisu vemakereke tipinde pamukaha iwoyo kuti tiratidze vanhu kuti zvirokwazvo Mwari ariko Mwari haana kutikanganwa ngatibatanei tifambe nenzira imwe chete tinofunga kuti Mwari pari zvino vatinzwa nekusumuka kuri kuita vanhu tiri kuona ruoko rwake kuti shanduko yedu yave pedyo
Pagungano iri, vamwe vagari vemubulawayo vakapa uchapupu hwekushungurudzwa kwavakaitwa nemapurisa mumhirizhonga yakaitika munguva pfupi yapfuura. Reverend Motsi vakashora mapurisa nekuda kwekushungurudza vanhu uku vakati mapurisa anofanirwa kukoshesa kuchengetedza kodzero dzevanhu kwete kuvashungurudza. Reverend Motsi vakati vemachechi havafanirwe kutya kutaura chokwadi vachisoropodza hurumende pane zvairi kutadza vakatiwo hapana chakaipa pakuti vechechi vanamatire kuti munyika muve neutungamiri hutsva.
Utongi haubve kuvanhu, utongi hunobva kuna Mwari. Saka tiri kuchema kuna Mwari kuti kana vanhu vari kutitungamirira vasisakwanise kugadzirisa zvinhu vapererwa nemazano. Saka naizvozvo ngatitotarisa hedu kuna Mwari kuti Mwari ave ndiye anotipawo utungamiri hutsva, utungamiri hunoita kuti tiende pamberi, nokuti patiri zvino pari kuratidza kuti hapana kwatiri kuenda.
Pagungano iri, vatungamiri vemachechi, pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira, vari pasi pemasangano akasiyana-siyana, kusanganisira Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Union for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, kana kuti UDASISA, pamwe neHabakkuk Trust, vakaburitsa gwaro rinoratidza kuti vemasangano aya, havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vachipa muenzaniso wenyaya yekuda kuunza mari yemabond notes munyika kuri kuda kuitwa nehurumende zvisinei kuti veruzhinji vari kushora danho iri uye kurambidza kwakaita hurumende kupinzwa munyika kwezvekudya zvinobva kunze kwenyika vemasangano aya vakati veruzhinji havachina ruvimbo nehurumende sezvo ichiisa mimwe mitemo isingakoshesi kuti vanhu vanofungei. Vakakurudzira hurumende kuti ibvume kuita muonera pamwe nevamwe nekukasika kana kuti national dialogue muchirungu senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Munyori mukuru webato rePeople's Democratic Party vaGordon Moyo avo vaivepowo pagungano iri vakabvuma kuti matambudziko ari munyika haachada kusiyirwa kune vezvematongerwo enyika vega vakarumbidza danho remachechi iri rekutaura nezwi rimwe chete pakuedza kugadzirisa zvinhu. Mumiriri weBulawayo Metropolitan Paramende amai Jasmine Tofa veMDC avo vaivewo pagungano iri vakatsinhira maonero aya vachiti veruzhinji vave kutarisira kuna Mwari kuti vabude mumatambudziko avari.
Ma politicians areswa basa ravo, havasi kuita basa ravo riri muconstitution rekuti hurumende oma politicians achengete vanhu. So kana machechi achiuya so sezvavaita nhasi kuti machechi ese abatane, zvinopa vanhu vemuZimbabwe confidence, vano trusta kuna Mwari. Anditi, so kana chitrasta kuna Mwari vakaona machechi achiungana so zvinobatsira chaizvo.
Pave nenguva vemachechi vachishorwa neveruzhinji nekuda kwekusabuda pachena vachitaura pamusoro pematambudziko ari munyika. Kune rimwe diviwo, hurumende inotsoropodza vamwe vemachechi ichivati vanopindira mune zvematongerwo enyika. Asi Reverend Motsi vakatsinhira kuti vechechi havanganyarari nyika ichienda kumawere vachitiwo vanotarisira kuti gungano remusi wesvondo kutanga kwekushandira pamwe uye kutaura nezwi rimwe chete kucharamba kuchiitwa nevakuru vakuru vemachechi akasiyana-siyana. ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taurai shava.